Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya naudzedu dzanasi muvhuro nyamavhuvhu 29, 2016. Vanhu vanosvika makumi masere vakasungwa mushure mekuratidzira musi wechishanu vomiswa pamberi pedare, vamwe vachisungwa panze pedare remagistrate muHarare. Mamwe masangano oronga kuratidzira nyika yose nemusi wechitatu. Amnesty International yokurudzira hurumende kuti isimbaradze kutsvaga itaidza mara pazuva revanhu vakapambwa kana kuti International Day of the Disappeared. Amai Elizabeth Shangirai vari kukumbira mhuri yeZimbabwe kuti ibatsire Bridget Mandimutsa, mwana ane makore masere uye ane gomarara reganda. Tichaita ongororo yeCongress yeZapu yakaitwa mukupera kwesvondo. Tichakupai nhau dzemitambo yeCasolaga Premier Soccer League. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwevanhu nekusagadzikana kwaita nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana woo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona.